Mangwana na kanaka wa tereri, tunosangana zvakare, mangwana na anasi, kuri musi wechitatu, Nyamavhuvhu 28, 2019. Makateerera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, tamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City, nezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isu hatina kuseketuka kubva patakakumbira hurumende kuti yatipa muhoro unoringana neinterbank rate, nekuti zvinhu zvese zviri kungokwira zvichitandanisana neinterbank rate.
Vashandi vemuzvipatara kusanganisira vana chiremba navana mukoti voramba kutambira mari dzavari kupiwa nehurumende.
Mumwe mukadzi anga atoromba make zvake akagara nemhuri yake anonzi Shupita Chatsina akabva angokwanwa nedombo iroro rakapinda neparofu ndokubva atongofira ipapo.
Mumwe mudzimai anourayiwa nematombo aidhurwa nekambani yeLafarge muHarare. Hurumende yeAmerica inoti iri kubvumburwa zvikuru nehurumende yeZimbabwe nenyaya yayo yekutyora kodzero dzevanhu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vashandi vehurumende vanoita zveutano reHealth Apex Council rinoti rambobvuma kutambira zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvemari iri kuda kuwedzerwa nayo mihoro yevashandi nehurumende kubva kutanga kwemwedzi uno. Mutungamiri weHealth Apex Council vapanganai chivese vanoti vashandi vatambura zvakanyanya zvekuti vambobvuma kutora zviri kupiwa nehurumende asi vachienderera mberi nenhaurirano dzekuti vawedzerwe mari. Vachi vese vanoti vashandi vari kuda kuti vatambiriswe mihoro inoenderana neuremu hwedhora rekuAmerica kumabhanga pazuva iroro kana kuti interbank rate. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi nevamwe vashandi vehurumende reApex Council iro rakaitawo musangano nehurumende nezuro rinotiwo rambotambira mari yariri kupiwa nehurumende asi nhaurirano dzichienderera mberi richiti rinoda kuti mushandi wepasi pasi atambiriswe mari inosvika zviuru zvina nemazana manomwe nemakumi mashanu emadhora pamwedzi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navachi vese.
Sangano hauna kutora nguva nekuti tangodzorerwa ofa yatakange tapuwa last time ye60% negovernment. Saka mahealth workers vangozvitambira kuti sezvo hurumende iri kuti yakaomerwa ingaenderere mberi zvayo nekuimplimenta kana nekupa vashandi zvayakaronga zvacho nhaurirano dzichienderera mberi nekuti vashandi havasi kutambira chikamu chakakwidzwa nacho mari dzevashandi nehurumende.
Imi zvii zvamaa muchitarisirawo kuwana kubva kuhurumende?
Isu hatina kuseketuka kubva patakakumbira hurumende kuti yatipa muhoro unoringana neinterbank rate, nekuti zvinhu zvese zviri kungokwira zvichitandanisana neinterbank rate, nezviro chaiye mafuta edzimotokari akakwira zvichitandanisana neinterbank rate.
Ko vashandiwo vari kuti chii panyaya dzebhonasi?
Mihoro yebhonasi hurumende yakativimbisa kuti bhonasi richange ririko kunyange zvazvo pasina chati chakurukurwa kuti richange riri pachikamu chakasvika pamari yavanotambira.
Tomboti mazonyorerana muchipedzerana panyaya dzemihoro, munotarisira kuti izvo zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kana 60% zvinge zvichitarisirwa kupiwa vashandirini?
Munhaurirano dzedu nehurumende iyenge yakavimbisa kuti tikangokurumidza kusainirana kureva kuti August paanopera vazhinji vanenge vawana mari dzavo.
Imiwo nhengo dzenyu munoona dzichikwanisa here kumbochovha nemari iyoyi?
Hadzikwanise nekuti tikatarisa 60% zvinoreva izvo kuti paya paya semuenzaniso hurumende yakanga yambofa vanhu 10% ikange yakatoi bhajeta yakafanira isendeka parutivi ichimirira kuti pamwe vashandi vachazofunga kaviri ndopayakazowedzera 50% yainzi cushion. watiri stungo soro watu wabatani za 10% ya ne 50% kushen sawa za 60% tikatarisa 50% kushen iya hafu ye muoro watiri kutuora nasi koza isi kwa furi 10% chete pa msoo saka tisi nangani za pitasa na maumiraka etazini recho kwa adi hapana kwa ino shita wa shani
avo vangwari mutungamiri we Health Apex Council vapanga na HVC bari parunare muarare na jonga kandemiri we Studio 7. Mumwe mudzimai anonzi Mai Shupikai Chitsina akashaya musi wa 15 ya mavuvu pajgo nemugodi unodhurwa matombo nekambani yelafa jipapurazi re Pangula pedyo negutare Harare mushure mekutemwa nedombo rainge radhurwa nekambani yainge yapewa basa nelafa cement. Amai Chitsina avo vainge vari mbamavo vakabva vashaya uye imwe hama yavo yakakuvara mushure mekutemwa nematombo aya. Mumwe mkuru anoona nezvekutyidzana nevanhu mukambani yelafa jivata wanda njerere vaudza Studio 7 kuti itumire tsambambozha ine mibvunzo kuti vatipe divi ravo. Asi imwe hama ya Mai Chitsina isina kudomwa nezita yatenda kuti vakashaya uye pachiri kuitwa ongororo yezverufu rwavo. Atina ukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Paul Nyati kana gurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Asi tabata mukuru wesangano reCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguhu vane vamwe vesangano ravo vakashanyira mhuri yamuchakabvu.
Zvakaitika ndezvekuti welafaji vanogadzira simenda vaka haya econtractor akanga achiblasta matombo pasite pavo. Saka paakaputisa matombo dombo rakaflya ndokuenda mumining compound panonzi paPangula Farm. Saka mumwe mukadzi anga atoromba make zvakagara nemhuri yake anonzi Shupikai Chatsina akabva angopwanywa nedombo iroro rakapinda neparoof ndokubva atongofira ipapo. Mumwewo zvekare wemufamily nechete akakuvara kubudikidza neaccident iyoyo. Saka hurumende minister weMines akaenda ikoko akanotaura nemhuri iyoyo akasiya avaudza kuti vasataure neumwe munhu anyone anenge achida information anofanira kutaura nemine management. Saka team yeCNRG yakaenda kunezuro ikataura nemhuri yacho vakakonfirma kuti zvinhu zvakaitika. Vakataura zvekare nelafaji wacho vakakonfirma kuti chokwadi zvakaitika zvinhu izvozvo.
Asi kana pachidhurwa matombo zvakadai vamaguhu hapafaniri here kunge paine dzimwe nzira dzekuti vanhu vakwanise kunge vachichengetedzwa kuti vasarasikirwe neupenyu?
Ndo zviri mumutemo. Chekutanga pane distance inofanira kuti itenderwe kuti munokwanisa kublasta nzvimbo yakati iri kure zvakadii nekunogara vanhu. Saka kambani yelafaji yakatanga kuchera iri nechekure iri munzvimbo inotenderwa nemutemo in terms of distance pakati pepavari kuchera nekuri kugara vanhu. But then vakaramba vachiwedzera nhanho dzavo vachienda pedyo nepari kugara vanhu. Kusvikira iko zvinoizvi vakablasta dombo ndokunopinda straight mumba memunhu. Chechipiri, kana pachiitwa blasting panofanira kupiwa warning kuvanhu kuti parida kublastwa nekuti munokwanisa kunga muri kure zvine kunogara kune vanhu. Asi vanhu vanenge vachifamba vachienda kwavari kuenda. Saka vanhu vanofanira kupiwa yambiro yekuti in the next 5 or 10 minutes tinenge tichiblasta. Saka musauye padhuze nenzvimbo iyoyo, hazvina kuitwa izvozvo. Dombo rakangodhurwa chete vanhu kwakutongopwanywa. VEMA zvekare varipo kuti vaite make sure kuti maactivities emining haakanganisi here hutano nekurarama kwevanhu. Saka zvinhu zvese izvozvo tiri kuona paine kutyorwa kwemitemo yakawanda wanda zvokuti nhasi uno kunyange patataura neveema vanga vachingoti ende munotaura nekuministry of mines. Kazhinji mukaona zvadaro vanenge vachiziva kuti mutemo wakatyorwa.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa misoro yenhau iri mumapepa nhau akasiyana siyana. Totanga nebepa nhau reHerald iro rine nyaya yekuti pane mamwe magaraji akavharwa nehurumende nenyaya yekuti airamba kutambira mari dzemumbozhanhare kana kuti dzinenge dziri muEcoCash neOne Wallet vachiti vanoda mari dzemabhondi kana kuti dzekunze. Magaraji avharwa anosanganisira Ruyamuro Service Stations kuGlendale, Harare, kwanzvimbo Growth Point uye kuchiweshe. Garaji reEngine pana Harare Street na Robert Mugabe Road rakavharwawo. Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chassis vanoti vakagara vayambira magaraji aya kare kuti vasarambe dzimwe mari. Bepa nhau reChronicle rine nyaya yekuti zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviviri zvinoti Farai Mabhosvo ane makore makumi maviri nemapfumbamwe uye muzvare Jane Mukutiri vakanzi vapinde mujeri kwemakore zana nemakumi matanhatu nemashanu kana kuti 165 pamunhu nenyaya yekubira vanhu mumugwagwa weN1 mudunhu reLimpopo, South Africa. Vaviri ava vaiba mari nhare mbozha nezvimwe zvinhu zvakakosha. Topedzera nekutarisa zviri kubva kusangano nhau kusangano renhau rine mukurumbira pasi rose reReuters rine nyaya yekuti vamwe vakuru vakuru muhurumende yeAmerica vanoti vagumbuka zvikuru nezviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe zvavanoti zvekutyora kodzero dzevanhu. Vakuru ava vanoti America yakatoudza mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti kana vachida kudyidzana navo vanofanira kuremekedza kodzero dzevanhu kusanganisira kubvumidza vanhu kuratidzira sezviri mubumbero remitemo. America inotiwo hurumende yeZimbabwe iri kutoramba ichienderera mberi nekutyora kodzero dzevanhu. Muchikamu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vatipe pfungwa dzavo pane zvavanofunga.
Makadi Studio 7 ndine zvangudoko pamusoro pevavengi vamunangagwa vakaita sana Energy Mutodu. Matauriro amutodi panguva dzeZanupf ichitongwana Mugabe, vanhu vaitsigira Mugabe kusvikira azondoondonongora nyika sezvakungoitwa namutodi. Ndo the same person futi vava kuita sevanotsigira Munangagwa. Pakabva Mugabe vakati vakanga auraya nyika, vana mutodi zvavari kutaura ndezvisina musoro, hazviita ugwe nemunhu mukuru kuti hava pana vanhu vari kuurawa. Pamusoro pazvo tikatara vanagadzira chirumhanzu, kutsigidzira munhu kumubetsera namashoko hakuna kutaura zvisina musoro zvekuti munenge muchipesvedzera munhu achiita zvinhu zvisina maturo. Nouyu mufana mutokotoko uyu tafadzwa mubhadu. Is not a good political commentator. Kana achisapota bato nezvakaipa zvakaipa nebato ngazvibudise pachena. Tokumbira vanhu vanobudisa zvakaipa zvinoitwa nebato. Neuyu Gilbert Mpondo businessman wekuHarare, aiwa shandisa pfungwa pakundikana chero chisapota munhu mungomuzivisa.
Noti makadi mose ikokoko mese moti pakurirawo chirongwa cheStudio 7. Tinotenda nechirongwa chamunotipa ichocho, dai maramba makadaro. Tinotenda chaizvo. Ini regai ndimbokandawo mashoko mamwe. Zvinoti tarwadziwa nyangwe ndizvangu kuno kuSouth Africawo. Zviri kumusha uku zvatirwadza zvachose. Takatiza nhamo kuya kunoku zvachose. Benzi rakati mwoyo maro Mwari hakuna. Vese vari kuponda vanhu vanofunga kuti Mwari hakuna. Vose vanoita zvakashata vanoti Mwari hakuna. Asi Mwari variko. Rimwe zuva zvinhu zvichachinja, chagara zvakanaka muZimbabwe. Ivo vanoita zvakashata vanopfuka kuti vakangwara, asi nerimwe zuva vachazomira pamberi pematare vachipiwa mhosva dzavo dzavanga vachipara. Izvozvozvo zvichaitika nenguva yacho iyoyo. Inguva yavo yari kuita izvozvo zvokuponda vanhu. Vanouya usiku pane kuti vave masikati, ivo ndo vanozviita vanotonga nyika sevachizouya usiku. Dai anga ari opozisheni vachiita zvoutsinje kana kutonga vafamba vachiponda vanhu, dai kutaura kudai isoro dai kutobatwa kare. Sei mapurisa asingavabato vanhu ivavo?
pamusoro vashamarire vese vestudio 7 vese zvavo ndinokuti kwazuva kwazuva ai ivaine zuva rakanaka ndinodavo kutaura pamusana paenergy mutoda apa ndinokumbiravo dei zvaigoneseka kana kumaimbosiyana naye energy mutodo uyo haana kana chaanogona kutaura taichikumbirawo kuti kana pamwe musamubvunza zvenyu unototirwadzisa kana achitaura zvaanotaura because nguva nenguva anenge angori off topic ndapota ini ndeitwa maisiri kusoshanguve kupitori
makadi zvenyu sekuru Jonga mukoma Blessing Zulu namukoma Tanonoka Wande isu vari kugara kunze kwenyika kunyanya nyika yesouth africa zvazotomera muno munyika yesouth africa havachatide hazvina basa kuti une mapepa kana kuti hauna tave kutsva kumusana nekudumbu zvazotomera tichafara zvikuru kana mukaburitsa audio yangu ndatenda ndiri kutaura kuti ndiri kusouth africa
makadiko pastudio 7 ini ndinoitwa mesi ndiri kubatikana zvikuru namutodi uyu nyika yezimbabwe haibudiriri kana vanhu vezano vachinyepa kudai hazvina kunaka vanhu vari kurohwa vari kukuvadzwa nemi vanhu vezano
zuva ikazuva yestudio 7 ini ndinonzwa kurwadziwa maningi namutodi mutodi wakamboita sei kweiwe mutodi we unotaura kuti muzimbabwe hamusi kumbunyikidzwa vanhu MDC iri kunyepa iwe uri kuti MDC iri kunyepa gonyeti akamwiswa sewage vadikani sewage munoiziva here sewage ine tsvina yese yepasi rino kwakutora mwana wemumwe munhu kuti imwa sewage isamu sewage mukamwa mako vachirova vachitsika madiro hanzi nekuti ndatumwa nevanhu vezanu pf chii chinonzi zanu pf muupenyu hwako
Tinotenda vose vakwanisa kutumira mashoko pawhatsapp yedu tinoda kuyeuchidzai kuti mashoko aya haanei nestudio 7 asi kuti ipfungwa dzevateereri uye tinokurudzirawo vanotumira mashoko kuti vasanyombe kana kuninipisa vamwe uye tinodawo kuti musare bese kuitira kuti titore vateereri vakawanda tinokokai kuti mutumire mashoko pawhatsapp namba yedu inoti 001-202-465-0318 Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Muri yemutori wenhau Christopher Allen uyo akaurayiwa munzvimbo yekaya muSouth Sudan makore maviri apfuura achitora nhau dzine chekuita nekurwisana munyika iyi yakasangana nemiriri wenyika iyi muAmerica munzvimbo ye ndodzokora zvakare yakasangana nemiriri wenyika yeSudan muAmerica vaPhilip Jada Natana vabereki vaChristopher Allen vaJohn Allen namai Joyce Krajian vanoti vari kuda kuti rufu rwemwana wavo rwuperefetwe hurumende yeAmerica iri kukurudzira mativi ose emuHong Kong kuti amire kurwisana mushure mekuratidzira kwemavhiki gumi nemaviri kwevanhu vemunyika iyi mapurisa emuHong Kong ave kushandisa chisimba kusanganisira ukanda utsi hunokatyidza kuedza kumisa kuratidzira uku ukuwo vanhu vari kuratidzira ava vachikanda mabhambo epeturu vari kuratidzira vanoti havasi kuda mutemo wekuti vanhu vanenge vachinzi vapara mhosva muHong Kong vaendeswe kuChina kunopika Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica. America iri kucherechedza mazuva mazana mana. Ndinodzokora zvakare, America iri kucherechedza makore mazana mana. Vanhu vanobva kuAfrica vatanga kupambwa vachiudzwa kuAmerica kuzoshanda senhapwa kana kuti slave trade. mu America amuna kuirana nenyaya iyi vamwe vachiti vanhu vemu Africa ava vanofanira kuripwa asi vamwe vachiti avafanire kuripwa amukuzeya nezvenyaya iyi tabata muzvinafundo Moze Chikowero vanodzidzisa pa University of California Santa Barbara
ndizve pane mafere angashandiswe chaizvo ku dzikisa kuti vanhu vaone kukosha kwenhoroondo idzodzi nekuti mavatarisa izvozvizvi mabhuku anoshandiswa muzvikoro mabhuku atinoverenga kana vazive vanhu vakawanda haakoshese nhoroondo iyoyo zvakanyanya saka zvakanaka kuti titaure isusu tichikoshesa kuti no kuparadzwa kwevanhu takafunga manhamba chaivo vanyora havana zvavakubvumirana kuti vanhu vangani nekuti hapana angazivi asi mamiriyoni evanhu vakabva kuafrica vachitutwa vachidzurwa vachikwachurwa mumhuri dzavo vachifa ikoko kuafrica pavaisandidzirwa kwendandu kana vekumakungwa vaifa mungarava nevaikandwa mvura vachidyiwa nehove nevakazofa muno vachitengeswa misika semombe nembudzi vachitengeserana zvavo vachena uye zvakare nemaarab nekuti vanhu vakatengeswa futi vachicheka gezet gwenga resahara vachindi vanhu vavo kuna middle east kuna iran kunana tema nhasi so kuparadzwa kwevanhu nekufa kwevanhu vakawandisa uye nekuurayiwa kwepfungwa dzevanhu nekuti nhasi nezaa kuamerica uku inyika dzakanaka chaizvo kunotipa mienzaniso yekuti kuve neunhu chii nyaya dzekusununguka inonzi nhasi dhemokrasi asi makatarisa nhoroondo iyoyi kana nyaya dzeupfumi chaidzo vakavaka pamusoro peropa rakadeurwa nemasimba evanhu neupfumi hwevanhu saizvozvo zvikanzi nhasi ngavaripe sekutaurwa kwazviri kuitwa zvinotoondomosa upfumi hwavanoti upfumi hwekuno kuna naamerica kuna naeurope
saka iyo nyaya yekuti vanhu varipwe munoona ichazobudirira here kana kuti icharamba ichingotsipikwa senhoroondo yekuendesa vanhu munhapwa iyi
inyaya yemasimba saka kuti inobudirira here kana kuti haibudiri zvinei zvakuenderana nekuti ane masimba ndaani nezvandokutaura izvi kunona caribbean vane makore vane makomiti avo enyika dzeikoko dzaitosairirawo chaizvo matare emitemo kunana uk uko saka handioni zvichibudirira kunyanya nenyaya yekuti hapana izvi rimwe chete rakabatana kubva kuno nana america kunana caribbean kunana europe kuafrica kunyanya kuafrica iyo nyaya yekuti ngavaripwe unhapwa nekuzotsvanyirirwa kwatakaitwa isu vakasara ikoko neatiatinoti colonialism hapana izvi rimwe chete
muzvinafundo Moze Chikowero vanodzidzisa pauniversity of California Santa Barbara vari parunare kucalifornia kwakare muno muamerica muchikamu chedu chemumhanzi nhasi tiri kutarisa nezvedamba refu idzva riri kuburitswa nemusi wechishanu nemuimbi weafrofusion Ashton Mbeu Nyahora rinonzi Modzi Diaries 1 mukuzeya nyaya iyi tabata maneja wamodzi mukoma Eugene Musereza But you know, that the Lord is in control of your life. Never mind, you know, that the Lord is in control of your life. My brother, you know, that the Lord is in control of your life.
Album rikuya rinonzi The Modzi Diaries 1 rikulonchwa kuti Friday ino yakatarisa nayo 30 August at Theatre in the Park Harare Gardens muno muZimbabwe. So it's a 10-track album rikuya Rese raka produce kumonolio studio na Clive Monomkudu. So it is the third studio album Rambeu and a band zedu the music side. The Utanga album rakabuda June 2018, rakabuda December 2018, and this one dogu farazo buda rakabuda mshwe Friday. Initially the plan was to abuda ritu this year, but farazo shaya to all of them to kudu. Mbeu angani mangu maasen mklaka singaku manisa kuda mangu maizen for adotam to kudu. So you're to play in Mozambique and South Africa for Mama Festival, adotam to kudu. So that's all good stuff, and we're very excited about it. The third track album, and the Mozi Diaries, started with the Mozi Diaries, we started to track on the album. They all said, I would have changed from Chaita Mdara. My album, Aki Ese Agund, my diaries, 1, 2, 3, Kushika, the end of time. I mean, I don't know what I'm going to do. Akadakuita title track one, kutino ndi akati, iti, sinokoda kutinora emang masong, nukuti vanu, amtaka kuchaga, kuda kuna uti, title track ii, diyo jani, ya wakazi, wajengu wano, ndi wano terera, so do, wanu rakada shudukunoku.
Saka, mati urokuwa urwitu wako Harare Gardens, unu tanga nguwai?
Na 8 PM, kushika late, and admission yedu, 50 RTGS, eco cash, swipe cash, this is very acceptable. And my advanced tickets are already out, so I see it in the park. It's up on the Facebook page. Page page, then I contact the repo. You can arrange to buy it in your ticket, your advanced ticket.
And the Zippo is in the Zippo, number for a
year. Pardon on the condo that talks about marriages. There is on the Masari, it's just social comments, Marana Tunguita. Name and Zunguva, just inspiration, I was just advisory.
Ibe Iribano, the wounded, Nati Womajaga. Ibe Iribano, the wounded, Nati Womajaga. Jeta, Nati Womajaga. Jeta, Nati Womajaga. Jeta hadi wamadaga, Jeta hadi wamadaga. Nasi zaga ni pesa mwe wabu tika kumando tera. Nasi zaga omaga mwe wabu tika kumando tera. Tika kumando tera. Ijini tika kumando tera. Tika kumando tera. Dotera kumando tera. Nasi zaka jipeta mwe wabu tika kumando tera. Zaka nijanga mwe wabu tika kumando tera. Dotera tika kumando tera. Imi dotera tika kumando tera. Imi dotera tika kumando tera. Dotera tika kumando tera. Ime iribano ute sati wapajaka. Ibe iribano ke ute sati wamajaga. Jecha 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 sati chekere pane krimu tiga kumando tera. Tika kumando tera, dote, 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 tika kumando tera, dote,
aiwa, tinotenda zvikuru kambo kubva kune muimbi Mozi, tanga tichitaura hapo na manager wake anonzi iye Eugene Musereza. Aiwa, sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vana chiremba navana mukoti vanoti vari kumbotambira mari yavapuwa nehurumende pari zvino, asi vanoti haikwani zvachose. Mumwe mudzimai anourayiwa nematombo aidhurwa nekambani yeLafarge muHarare. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro achiti muswere zvakanaka. Ndini wenyu Blessing Zulu, tokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.